Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vange vaine gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati izvi zvakabvumiranwa mudare remakurukota nezuro uye chirongwa ichi chichabatsira mhuri miriyoni imwe nemazana matanhatu ezviuru munyika yose. Vati pasi pechirongwa ichi mhuri imwe neimwe ichapiwa fertilizer, mbeu yechibage, mapfunde nezvimwe zvirimwa pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima. Vatiwo mhuri dziri munzvimbo dzinopisa dzinogona kupiwa mombe, mbudzi kana zvimwe zvipfuyo pamwe nemishonga inoshandiswa pakuchengeta zvipfuyo izvi.
The size of the package will include 150 kg compound D, 150 kg AN and 150 kg lime and then 10 kg maize seed or small grain as the case may be depending in the area that you reside. The drier areas will get the small grain seed, the wetter areas will get seed maize 10 kg.
Vati pasi pechirongwa ichi hurumende ichabhadhara chikwereti chayo kumakambani anogadzira fertilizer nembeu icho chiri pamadhora angangosvike pamamiriyoni gumi nemaviri. Vatiwo hurumende ichabhadhara mamiriyoni mapfumbamwe kuvarimi vakaendesa chibage chavo kukambani yeGrain Marketing Board. Vati kusvika chishanu svondo rino mari idzi dzinenge dzabhadharwa uye hurumende inenge isina chikwereti kuvarimi kana makambani anogadzira fertilizer kana mbeu.
So we are going to settle the arrears to fertilizer companies and seed houses. We are in the process of disbursing. They should get the money in a day or two to GMB for payment to those who delivered grain to GMB and have up to now not been paid. Again, a development which was of grave concern to us, in particular to SANPF.
Vati munyika mune mbeu yakakwana asi hamuna fertilizer yakakwana. Vatiwo kuti varimi vese vakwane, imwe fertilizer ichatotengwa kubva kunze kwenyika. Vati hurumende ichapa makambani efertilizer madhora mamiriyoni makumana nemadhora mamiriyoni gumi kumakambani embeu kuti agadzire fertilizer nembeu inodiwa nehurumende pachirongwa chayo chekutsigira varimi mumwaka wekurima. Vatiwo makambani akazvimiririra ari kutsigira hurumende pachirongwa ichi uye ari kubatsira nemadhora miriyoni zana nemakumi maviri. Vachinamasa vatiwo pamusoro pechirongwa chehurumende, sangano reFood and Agriculture Organization richatsigira dzimwe mhuri makumi masere ezviuru nembeu nefertilizer zvinokosha mamiriyoni gumi nemapfumbamwe emadhora. Vaendera mberi vachiti hurumende iri kuita hurukuro nevamabhanga kuti vatsigire varimi vemumapurazi makuru. Vamade vatiwo gore rino ndorokupedzisira kuti hurumende ibatsire varimi nembeu nefertilizer, vachiti hurumende ichazenge yave kutsigira makambani anogadzira mbeu nefertilizer kuti zvive nemitengo yakaderera inokwaniswa nevarimi vese. Vatiwo hurumende yave kukurudzira varimi kushandisa mishina pamwe nekukurudzira mabasa ekudiridzira kuti varimi vawedzere goo ravo.
The real anger is going to be mechanization and irrigation development so that we mitigate the difficulties in terms of the main crop we produce, which is maize, in terms of supplementary irrigation at the time of the mid-season drought, which is a natural phenomenon in subtropical environment. Our maize tassel is that critical point. So irrigation, supplementary irrigation and full irrigation for winter, and mechanization being the totality that relates to draft power.
Hurumende yange iri kutsigira varimi nembeu, fertilizer, matarakita nezvimwe kwemakore akati kuti, asi hapana chiri kubuda sezvo zvinhu izvi zviri kusashandiswa nemazvo. Zvimwe zvacho zviri kutengeswa pamusika mutema kana kunze kwenyika, izvo zviri kuita kuti nyika irambe ichitenga chikafu kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.